tiri kushungurudzwa zvokuti nemhaka yekuti tiri kuona vateedzeri vezanupf mayouth ari kutevera vateedzeri vedu vemdc kudzimba dzavo vachivarova vakavarova havasungwe dzimwe nhambo munoona vachirova vateedzeri vemdc mapurisa akamira havavasungi vanoita sezvo imuvhi zvavo yavari kutarisa hapana munhu ari kukuvara so sebato remdc tiri kunyunyuta chose zviri kuratidza kuti zanu yakuda kupinda mugiya yekuelection yokuratidza kuti 2018 election kunenge kuchirohwa munhu semunhu
zvii zvamuri kuitawo sebato kuitira kuti zvinhu izvo zvigadziriswa
sebato tiri kuedza kutsvaga umbowu hwokuratidza kuti ndo zviri kuitika ndofunga mese munoziva kuti kune vamwe vedu vateedzeri vedu vakarohwa mapurisa aripo tikatora mapikicha kuti tiratidze izvozvo uyewo honorable chamisa wakamuvha motion yeviolence muparliament hongu takakoniwa kuti kurumidze kupinda saka ichangopinda semamwe mamotions ndine vimbiso yokuti patodzokera muparlamende tichawana nguva yekuti tizeye nyaya yekurohwa kwevanhu uyewo zvatoda kuita pamotion iyoyo hatisi kuda kutaura toda kuvaratidza footage inoratidza kurohwa kuri kuitwa vanhu nemapurisa zviri kuratidza kuti mapurisa iwavo havasi mapurisa chaivo chaivo mayouth ezanu ari kupfekedza hembe dzemarayoti kuti vaite izvozvo saka zviri kuratidza kuti haiwa zanu zvayaita manje yakubvisa mapurisa yakutora mayouth ndo varayoti yavo kuti varove vana vemuzimbabwe ivo vachida kuti vagare zvakanaka
matunhu api ari kunyanyoshungurudzwa vatsigiri venyu muzvare kumara
izimbabwe yese nhasi makuseni ndachitaura nemumwe mutungamiriri wedu weparamende achindiudza kuti asvikirwa kubasa kwake nevanhu hazivi kuti mapurisa amayouth machinyi vachibvunza mayouth ebato redu kuti vari kuvatsvaga zvichiratidza kuti zvava kuita manje vari kuteera vanhu kudzimba saka zimbabwe yese ndo zviri kuitika izvozvo